Mutungamiri wembatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita misangano miviri kuVictoria Falls neHwange nhasi. KuHwange vaChamisa nevamwe vari kukwidza musarudzo idzi vadonha patafura huru kana kuti stage yavanga vari asi hapana kuvara. VaChamisa vatambirwa nemufaro mukuru apo vaita musangano kuHwange vasati vaenda kuVictoria Falls. VaChamisa vati vakasarudzwa vachaunza budiriro munzvimbo yeHwange kwete zviri kuitwa pari zvino.
Vakudzidza vakomana vezanu ndevekuti vanenge vachifunga chioko muhomwe. Hakuna anouya kuzoita basa asina kungozviziva kuti tikupe chioko muhomwe utipe chioko muhomwe. Isu tova kupagadzira ipapo ndakasiyana nauzaro kubhinga. Ndikati patinongodzoka first 6 months mune makona ekutivhiti kune mahot springs. Kune fishi dzakanaka zvisingai. Kune the Tonga people who are so loving, so caring and so genuine their love. Vari tichifanakisa matambudziko kwakadaro. Ndinobva ndakataura ndikati patiri kudzoka tikamusumudzira upenyu nemagariro evanhu muranaunda imomo. Isu tauya muHwange nekuti Hwange ndakati hayo hatingaipfuure. Hwange is a historical significant area. Kuno ndokwakafira 472 ashandi muna 1972. Asi onai kuzanupeyo gore negore vanoitatiwa rokuda kupira mibhimu vachishandisa vanhu vakafa. Patichabuda hapana kumhuri dzacho wewe victims weprogramu yakaitika iyo. Aiwaka ndauya kutizokupukutaisozi pamatema. Ndichikuudzai kuti nhamo yenyu yakupera mani. Ndichikuudzai kuti aiwake zvino makagara nesahwira wenhamo kwakuuya sahwira werugare mukomana wechiti.
Pavapedza musangano wekuHwange vaChamisa vabva vaenda kuVictoria Falls. Vachitaura kuVictoria Falls vaChamisa vatora mukana uyu kudzidzisa vanhu kuti vanovhota sei sezvo paine kakuda kufanana kwemufananidzo yavo neyaDr Thokozani Khupe.
Ndoda kuti muzive kuti gore rino Mnangagwa hatikunde election asi Mangwari raka pane umwe musikana wati aishanda naye akatadza kudzidzisa vision yapresident Tsvangirai yokuti tifambe pamwe chete nemaalliance partners vedu. Saka iyeye akada kunotorawo mukana wekuti aende kunonyoresa kuti MDC. Takaenda kumakosi patakaona kuti refri wedu pane paari kumhanotamba naye achijoinana. Zvino isisi takati haiwa vanyanga vaona takachinja nyaya yesirogani yedu. Muchaona kuti patiri kuvhotera pachanza muruoko mune mune picture yecandidate yedu president. Asi pazasi pakanyorwa kuti MDC. Pane wazi MDC. Pane panenge pakanzi T haiwa apo apa speda. Musarasa vhoti nekuti mukavhotera ipapo mavhotera kurasa vhoti. Muri kundizwa zvakanaka? Mazwa zvakateura? Ndinda mamachisa?
Ndinda!
Kukula?
Ndizezo!
Tichiri kumbokweshana naye musikana kuti adzidziswe nekuti wakaba. Vhoti yedu ari kuzama kuda kuti vanhu varasike. Vanhu vanovhota by mistake opinda votes by mistake. Kupresident hakuna basa hatu kosera vakaita sei. Havagoni kukonfuza vanhu. We are worried about kuparlamentary. We are worried about kucouncil. But tinoziva kuti imi makachangamuka. Muri kunovhotera pakanzi chii? Pakanzi chii?
Vaviri ava vaive vatevedzeri vamuchakabvu Morgan Tsvangirai asi pari zvino vave makara asionane. Panyaya dzezveupfumi vaChamisa vavimbisa kuti vari kuzobvisa mari yebond note kana vasarudzwa.
Vazhinji vari kutaura kuti kumabhengi uko hakuna mari. Vanhu vanopedza makiu. Ukaenda kuiko keshi mari yako iri kurohwa 20% commission, 25-30% commission. Handizve? Chisamba machisa? Haisi dambudziko reiko keshi, dambudziko nderehurumende. Hurumende inofanira zvichaitika izvozvo.
Vavimbisawo kuti vachavandudza zvinhu munyaya dzezvezvipatara. Asi vachitaura panyaya yekuti bato rezanupf raurayo upfumi hwenyika vamunyaradzipo mangwana vanhu vamunyori wezvemutemo mubato iri vaudza Studio 7 kuti nyaya yezvirango ndiyo yauraya nyika kwete bato rezanupf.
No, sanctions cause more suffering.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.